Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikunguru 13, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeIran opinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Aimbova mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather asvika muZimbabwe nhasi. Bato rinopikisa reCCC ropomera mapurisa mhosva yekuramba achishungurudza nhengo dzaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwekupedzisira rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Iran, sevamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe, yakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika nenyaya yekutonga nedemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kushanya kwavaraisi uku kuri kuya panguva iyi pasi rino risina kugadzikana nekuda kwehondo iri pakati perussia neukraine. Iran iri kupomerwa mhosva yekubatsira russia nendege dzehondo dzemhando yemadrones, ukuwo Zimbabwe iyo inoti haisi kutora divi panyaya iyi ichinzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotsigira russia muhondo iyi. Iran neZimbabwe dzine vatungamiriri vakatemerwa zvirango neamerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vachitaura mushure mekunyorerana zvibvumirano gumi nezviviri, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vakavatemera zvirango havafari kuona vachibatana zvavaratidza nhasi.
It is critically important that we, the two, the victims of Western sanctions,
zvakakosha kuti isu vananyakukuvadzwa nezvirango zvenyika dzekumadokero titaurirane. Vakaisa zvirango izvavadi kuti titaurirane, asi nekuda kuti tese tiri mavictims, zvakakosha kuti tivaratidze kuti tese takabatana.
Vatiwo vanoda kudzidza kubva kuIran kuti zvisinei nezvirango izvi vangaramba sei vachisimudzira upfumi hwenyika. Vachitaura nechirudzi chenyika yavo, mutungamiri weIran vaIbrahim Raisi vatiwo chinangwa cheukama hwavo ndechekubvisa zvirango zvakaisa nevavengi, kudzosera shure budiriro yenyika mbiri idzi pamwe nekushandisa umisha wechimanje-manje kusimudzira budiriro. Vati vanoda kuona zvibvumirano zvaitwa nhasi izvi zvichibudirira. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye munyaya dzebudiriro vaJoy Mabhenge vati kushanyirwa kweZimbabwe neIran hakuna chakunochinja muupenyu hwevana veZimbabwe, vachiti ukama uhu hwava nemakore huripo kubvira mushakabvu Robert Mugabe vachiri kutonga.
Hurumende iripo yava Mnangagwa haina donjo kana kuti policy yekuti ingange iri yaisimbiswa nava Mugabe yainzi Look East policy. Policy iyoyo handiyo iri kusevenzeswa nava Mnangagwa. Mnangagwa vari kuti Zimbabwe is open for business. Saka vanofanira kuti vatambe vakachenjera, nekuti bhizimusi racho ravanoda havafaniri kuzonya kurerekera kune dzimwe nyika dzinogona kunge dzichionekwa sekuti dzine divira dzakarerekera. Nyanyanya panguva ino hondo yekuUkraine iri kuonekwa sekuti ihondo iri kunyanya kusundwa navaPutin. Saka vese vanenge vachizenge vachiita ushamwari navaPutin zvakafanana naiyo Iran izvi, vozoita ushamwariwo nedzimwe nyika dzemuAfrica, vanogona kusorera nyika idzodzi kudzipinza muna taisireva.
Nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati tarisiro ndeyekuti kushanyawo kukunze unyaya dzekutenga nekutengeserana.
Taisiro yevana veZimbabwe ndeyekuti kushanya uku pabudewo nyaya dzekutenga nekutengeserana yatinoti trade pachirungu, kuvhurwa kwemakambani kana kufamba kwemari iyo yatinoti investment, uye budiriro kune zvinhu zvinoshuwirwa neruzhinji zvakaita sekubatana kugadzira magetsi kana kupamikana pemabhizimusi kuti vatengese kunyika yeIran iyo yatinoti export facilitation neaccess to market, nekukopawo zvakanaka zvinoitwa nehurumende yeIran kuzvizvarwa zvayo.
Mumwe mutsigiri webato reZANU-PF angari kuairport Gift Machando angabva kuchitungwisa atiwo kudyidzana nedzimwe nyika sezviri kuitwa navamunangagwa kwakakosha.
Pane mabasa akawanda kunoti kudyidzana kwedzimwe nyika kweZimbabwe nedzimwe nyika, kunoudzawo mabasa, kunoudzawo kushamwari, kunoudzawo tsika dzeitoko tichiona kuti tsika dzeitoko dzakamirawo senedzekuno.
Varais vashanyirawo Kenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Rwendo rweaimbove shashaitsiva ine mukurumbira pasirose Floyd Mayweather rwoyo kukonzera mutauro wakanyanya munyika nekuda kwevakaronga kushanya kwake vanove nhengo yeZANU-PF uye vakabatwa mumambure ekusafambiswa zvakanaka kwegoridhe munyika neAl Jazeera vasikotisa kupwanya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mayweather asika nyungwa dza 8:30 mangwanani pa nhanderendege ye Robert Mugabe International Airport, apo abatana Wamanda Dance Troupe mukuimba nemukutamba. Kunyange padande mutande rake, Mayweather arikuti auya kuZimbabwe pasi pehurongwa hunonzi Africa Tour. Vamwe vanoti vanhu vakamukoka vakaita senhengo yeZANU-PF vasikoti sakupwanya vari kumirira bato iri musarudzo dzenhengo dzedare reparamende hadzina kunyatsochena. Vasakupwanya vakadomwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera semunhu ari kuita uhori hunotyisa mukutengesa goridhe renyika kuDubai. Mashoko aya atsinhirwa nemukuru wesangano reCenter for Natural Resources vaFarai Maguhu.
Kushanya kwavas Mayweather vakokwa navasikotisa kupwanya chinhu chinonyadzisa tichitarisa mari iri kushandiswa. VaMayweather havana kuuya nendege inoshandisa veruzhinji, vauya neprivate jet ravo, zvichionesa kuti pabuda mamillions emaus dollars. Dai mari iyoyo yanga iri kushandiswa kana kudevelopa kumabvuku nekutafara ikoko kugadzira maroads kuita sei, taiti pamwe zvine musoro pane zvinhu zvichasara zvirimo mucommunity even maelections auya akaenda. Asi izvi zviri kuitwa izvi zvinonyadzisa, zvinoratidza kuti nyika yedu ine mari asi kuri kuendeswa mari yacho handiko.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudzawo Studio 7 kuti kuuya kwaMayweather kuZimbabwe kunokonzera mitauro sezvo vakuru venyika vachipomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu.
Kuenda kwaMayweather kuZimbabwe achingava chinhu chiri chakashata, but tikuona kuti iwo mabatirwo avari kuitwa kuZimbabwe nehurumende yacho kana kuti nebato reZANU-PF zvinoita sekunge vauya kuzoindosa zvimwe zvirongwa zveZANU-PF. Iko zvino tinoziva kuti nyika yedu yeZimbabwe iri pachirungu polarized nenyaya dzematongero enyika. Kodzero dzevanhu dziri kuchikorwa neZANU-PF nehurumende, and zvinhu zvakawanda zvatikuona zviri kuitika.
Asi asvika Mayweather haana kupiwa nguva yakareba aine vatori venhau uyezve kutsanangura kuti afambirei kunze kwekuti ari kufara kushanya muAfrica.
Zvinongofadza kudzoka kumba kuAfrica kuzoonana nevamwe. Ndinovimba ndichadzoka zvekare.
Asi chashamisa ndechekuti hapana mutambi wetsiva kana nhengo imwe chete yebhodhi rinotungamira tsiva reZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board anga aripo pachitiko ichi. Akafanobata basa remukuru wekumahofisi ebhodhi retsiva iri, muzvare Priscilla Kadungure, vanoti havanei nezvekuita nekushanya kwa Mayweather asi kuti vanongove vakokwi nyaya iyi. Muongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Munetse vanoti kungove muZimbabwe chete kwa Mayweather kunobatsira kusimudzira tsiva munyika muno.
Kuya kwake semunhu ane zita yekutambwa kwetsiva pasi rese. Is an influential figure. Munhu wekuti kana ivhi mwana mudiki anozova kuna Mayweather. Saka vachinge vamuona kana ivhini kunzwa nyangwe vari kumareserva kwavo ikoko kungonzwa kunzi akambotsika muno muZimbabwe, kunovako pfungwa kana shungu dzekuda kuti vanga vachidini vachienderera mberi nechine sport yeboxing iyoyo.
Asi mutsigiri mukuru wetsiva vaMyros Majindu vanoti vanovimba kuti zviri kuitwa izvi ndezvetsiva uyezve hazvinei nezvematongerwo enyika.
Chunhu chakanaka but chivimbo chatinoda kungodzidzisana ndechekuti wana chunhu chinonzi boxing hachinei nechikuita nezvepolitics. Pane zvepolitics tinozvisiya pasaidi.
Asi vasakwanya vakasimbisa kuti kushanya kwaMayweather kwakabva paushamari hwavakavaka apo vakasangana pakushanya kwavo kuUnited Arab Emirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapurisa achiri kuenderera mberi achiri kanganisa kuita misangano yaro nekusunga kwariri kuita ndinodzokorora nekusunga vari kukwikwidza musarudzo nevatsigiri varo. Izvi zviri kuuya kunyangwe mumwe mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo akaudza vatungamiri vemapurisa mumatunhu emunyika kuti varegere mapato anopikisa achitsvaga rutsigiro murunyararo sezvo zvekuvarambidza zvave kusvibisa zita renyika. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro mbiri dziri kurimiririra musarudzo senhengo dzeparamende mumasvingo eBen nemasvingo West vamateni mureri navaparadza egasa vakasungwa nezuro apo vaitsvaga rutsigiro vachitenderera mudzimba dzevanhu. Vaviri ava vakabhadhariswa mari yechibatiso. Vamureri vaudza vatori venhau kuti vakasungwa pazvitoro zvekwaGomba mudhorobha remasvingo.
Tasvika kuLaw and Order ndopatakanzi tiri kuchajai neSection 7 yemopa subsection 5 nokuti kwaimaita process isina kukiliwa kumapurisa. Akagaramo kuda kwe 2 hours nokubva vazodzoka futi ukanzi acho akukutadheni ndecriminal nuisance.
Vaendera mberi vachiti vanoona sekuti ZANUPF ine ruoko mukusungwa kwavo.
Tiri kuona kuti kurambidzwa kwatinoita kutsvaga rutsigiro ZANUPF ine ruoko mukati mazvo nokuti takasungwa kudero paitoitwa noise neveZANUPF vachidarika nepaLaw and Order pamarobots pasi hapana kana mupurisa wakandovasunga.
Izvi zvatsindirwawo navagasa ava vati sarudzo dziri kukanganiswa nemapurisa neZANUPF.
Times is an election, vanhu vari kukambena. Ground ready is not even politically. Our campaigning, our door to door have been interrupted day in and day out. Tiri kumiswa 3 days ago. Takamiswa zvakare tichida kuita road show Ward 1.
Taurirwe wemapurisa amasvingo assistant inspector kuda kwache Dewa vati vasati vanzwa nezvenyaya iyi nekudaro havakwanisi kuti padivi ravo.
Handisati ndasangana nawo zvekaindikunotarisa handisati ndasanganawo nawo.
Asi mutauriri webato reZANUPF mumasvingo vapepukai chihove vati manyepo sezvo vasina simba rekuudza mapurisa zvekuita.
Hatina simba rokudzivisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo uyezve anoronga CCC kuita musangano haitizivisi vano zivisa kumapurisa. Saka ikodzero yemapurisa kuita basa ravo nemazvo.
Mashoko aya anotsindirwawo nemutauriri weZANUPF vaChris Mutsanga kuti havaudze mapurisa zvekuita. Asi haasi mapurisa ose ari kukanganisa veCCC. Vanelson Chamisa nhasi vanga vaine musangano kugokwesa Same uko vati mapurisa avabata zviri nani sekutaura kwaita mutevedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
Tora kutenda oso mapurisa enzvimbo
nekuchengetedza runyararo nekuti munoziva kuti patechienda ZANU-PF tinoda kuita musangano ipapo. Asi we have been received well and treated well by professional police.
Vasizi vavati vachamisa vanga vachitaura nezvekusamira zvakanaka zvezvinhu munyika.
Of course vachamisa vataura nyaya the crisis iri munyika munyaya yehupfumi zvikuru sei kuno munoziva kuti varimi vanga vachirima cotton kuno asi vachipiwa mari isingabhadhari $40 haisi mari inotenga. Munoziva kuti vanhu vaibhadhara ma $200 pabhero o plus, saka ndozvinhu zvinofanira kugadzirwa muhurumende itsva.
Zvichakadaro mutongi wedare rinotonga makakava esarudzo kana kuti electoral court Masvingo vasi Chancellor Zisengwe nezuro vakasendeka parutove mutongo wedare renomination court wekuramidza nhengo yeCCC yeward 4 kuzvishavane Muzvare Cherita Mugoda kuti vamirire bato ravo pasarudzo dzegore rino. Gweta ramuzvare Mugoda Valiopod Mudisi vaudza Studio 7 kuti
tora nyaya yacho kuenda nayo kuhighcourt kuelectoral court. Asvika kuelectoral court ziki akaona kuti zvaanga aita zvanga zvisizvo. Mira pamberi pedare vakabvuma kuti shuwa vanga vakakanganisa dare rikapa mutongo wekuti ngaanokwikwidza. Ndo zvakaitika.
Vamudisi vanoti Muzvare Mugoda vakanga varambidzwa nedare renomination court vachinzi mapepa avo akanga akasainwa nerunyoro rwakasiyana nezvavakapuwa kuzek neCCC. Ward 4 ndeimwe yemawadhi akanga atoturwa nezanupf isina kukwikwidzwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nerimwe rinorwira kodzero dzemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika reWomen's Coalition in Zimbabwe nhasi aita musangano muHarare nemadzimai kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachizeya nyaya yemhirizhonga kumadzimai munguva ino yesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vezesini vaendru Makoni.
Chirongwa cheround table changa chiripo nhasi uno chiri kutarisa pamusoro pemhirizhongwa dzinowanikwa nemadzimai mupolitics kunyanyanya nguva dzino dzemaelections. Changa chiri chirongwa chaunganidza masangano akasiyana-siyana, mapolitical parties, machurch nemacivic society organization members vaungana kuti vazeye kunyaya iyoyi. Takatarisana nesarudzo dziruda kuitikwa idzi.
Icho chimiro chimborimo munyika pari zvino chakaitawo sei takatarisa nyaya yemadzimai nemhirizhonga mune zvematongerwo enyika?
Ongororo dzaitwa kumashure uku dzinoratidza kuti madzimai mazhinji vari kutadza kupinda muhofisi kana kuti kuvhoterwa pamusana pokuti vanotya mhirizhonga dzinosanganikwa nadzo kana taakuenda musarudzo. Vanombunyukidzwa, vanotukirirwa, akada kusumudza musoro kuti ndakuda kuita member of parliament. Mungu anonzwa zvakunzi haana murume akadai zvichingosiyana-siyana. Saka yanga iri nguva yekutarisa zvinhu zvakada saizvozvo kuti zvoitwa sei kuti madzimai ange anoitawo participate mupolitics.
Tichitarisawo kuti sangano renyu riri mune rinotarisisa nyaya dzesarudzo idzodzi zvakanyanya, zvamuri kukurudzira kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira zvinhu zvine chitsama. Chokutanga, dai waro mutemo waiswa mutsva wokuti vanokwikwidza musarudzo vasabhadhariswe muripo wokuti vakwikwidzwe musarudzo. Vanzwa kare nokubhadhara mateks. Tokurudzirwa kuti mitemo inge yakasimba kuti violence against women munguva kazhinji dzesarudzo inge inostopwa. Mitemo iripo tirikuona kuti haina kunyatsosunga, ende kusasunga kwayo ndokuriita kuti mumapolitical parties medu uyezvo munyika medu munomu tirambe chiona mhirizhonga yatiri kuonai iri kuitwa takatarisa nemadzi.
Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaendru Makoni vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muHelsinki nhasi kuti vaite musangano nevatungamiri venyika dzemuNordic nekurumbidza Finland nekuva nhengo yeNATO. VaBiden vachaita umwe musangano nemutungamiri wenyika yeFinland vaSauli Niinisto vasati vaita musangano nemutungamiri wehurumende yeSweden vaUlf Kristersson, mutungamiri wehurumende yeNorway vaJonas Gahr Støre, mutungamiri wehurumende yeDenmark vaMette Frederiksen uye mutungamiri weIceland amai Katrin Jakobsdottir. Musangano weUS Nordic uri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze, kudzivirirwa kwenyika uye umizha wechizvino zvino. United Nations inoti mitumbi yevanhu makumi masere nemisere yawanikwa iri muguva rimwe chete mudunhu reWest Darfur kuSudan. United Nations inoti vakafa vanosanganisira verudzi rwechiMausalit. Chikwata chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces chinonzi United Nations ndicho chiri kufungidzirwa kuti chakaponda vanhu ava mwedzi wapera. Nyaya yekurambidzwa nedare reElectoral Court kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kwavaSevia Kasukuvere vachinzi vakapfurikidza nguva inotarwa nemutemo wesarudzo weElectoral Act yemwedzi gumi nemisere kana kuti 18 manzi vasiri munyika yasimudza mutauro mukuru vanhu vakasiyana-siyana vachipa pfungwa dzavo. Vamwe vari kuona danho redare iri riri rimwe rematanho anonzi ari kutorwa nebato reZANU-PF pamwe nehurumende rekuburitsa naro mudariro vanoonekwa sevangabvutira chimuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kana kupatsanura mavhoti mubato reZANU-PF. Asi vamwe ndo vari kuti mutemo unofanirwa kuteverwa zvisinei nekuti munhu abuda mumba maani, vachiti vakasukuvere kana vakatyora mutemo weElectoral Act havafanirwe kukwikwidza. Magweta vakasukuvere anonzi akatopikisa nezuro mutongo wedare reHigh Court uyu kudare reSupreme Court zvichireva kuti vachiri mudariro kusvika nyaya yavo yanzwikwa. Asi havasi vakasukuvere chete vari kunzi vari kushungurudzwa. Bato reCCC riri kuchemawo kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa pamwe nekurambidzwa nemapurisa achishanda neZANU-PF, kunyange hazvo mapurisa nebato reZANU-PF vari kuramba zvipomerwa izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi yekurambidzwa kukwikwidza kwavakasukuvere, Tabata vari kudivi rechikwata chavakasukuvere vaGodfrey Senengamu pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU-PF zvekuti riri kushandisa matare kuvharira kunze vanopikisa.
Tinoona kuti zvakataurwa nekoti yakagara pasi vakashandisa mutemo uyo nenzira dzinofanirwa kunge dzichitarisirwa. Hakusi kuda kweZANU-PF, ZANU-PF hainei nechekuita nemutengo wakapiwa neHigh Court. High Court yakazoona kuti izvo nemutemo iwo wakanga usina kutedzerwa nemazvo.
Vatsenengamo, nyaya iri mudariro yekuti vakasukuvere vakunzi nedare havakwanisi kunge vachikwikwidza.
Ndinotenda nemashoko ataurwa namukoma vangu vaMandaza. Bato vaMandaza vanozviziva kuti utungamiri hwavo huripo pari zvino huri kumbunyikidza veruzhinji, kunyanya vasingaurirani nehurumende iripo vachipikisana nayo, inoita izvi ichizama kushandisa mutemo nekumonyorora mutemo. Munozviziva vana veZimbabwe uye imi munozviziva vaMandaza nemukoma vaJonga kuti munhu anonzi anofanira kunge ari registered voter, yakacherechedza ikaona kuti vakasukuere vachiripo pagwaro rekuvhotesa rinonzi voters roll ende vari kumita marequirements ese anodiwa nemutemo kuti vange vachikwikwidza. So nhau yekuti vakasukure havasi kugara muZimbabwe haina umpowo hwakaendeswa kumatare hunotaridza kuti vakasukuere vanonzi havamo muZimbabwe kana zviri zvekusawanika muconstituency dai chibata munhu wese nekuti vamunangadza havagari kukweko kusheut kwavanonovhotera vanogara panumber 1 Chamberlain.
Vamandaza, pane umbowo here kuti vakasukuere havasi kugara munyika?
Zvinozivikanwa zviri pachena kuti vakasukuere vari kuSouth Africa. Izvo zvinhu zvinobva zvozivikanwa. Mutemo uri pachena iwo uri kutaurwa namunhu wangu Cunningham uri pachena unoti munhu anofanirwa kunge ari resident yemuZimbabwe, ari registered voter. Electoral Act inoendera mberi ichitiyo kana munhu agara ari kunze kwenyika continuously for 18 months anobva abviswa pavoters roll. Hongu angadaro akanga ari pavoters roll vakasukuere, asi izvozvo hazvireve kuti havanga asingagari kunze for continuously for 18 months. Saka ivo vaedza ndo vanenge vaita sezvokuti vanganzi vanotora mavhoti kubva kuZanupiyo.
Vatsenengamo, hanzi ngoburitsai humboka hwekuti vakasukuere havana kugara kunze kwenyika kwenguva inodarika iri kutarwa ine Electoral Act.
Varume ava vari kuabhusa mutemo zvichienderana nekuti wabuda mumba mani. Kunyange navamunangagwa havakodzeri kutendenge vari registered voter. Inyaya chete inenge isina kuendeswa pamberi kwematare nekuti havagari pavari registered voter. Is not a resident in that constituency, vanogara kune imwe constituency. Muna 2018 munoranga kuti vajonga kuti tine makandidheti mamwe aigara kudiaspora vakangouya nekubva vakukwidza. Havana kutsvagirwa tunhaurirana tweset nekuti vanenge vaonekwa kuti havana serious threat yavanopoza.
Regai tipe vamandaza mukana wekupindura. Vamandaza,
isuse ZANUPF hatinei nemitengo iri kuitwako. Zvinonzi izvo takaketcha mapurisa, judiciary nezvese zvinotaurwa izvo. Aiwa, vanhu vanoda kuzvitaura for expedient nekuti ivo vanenge vatadza kuita zvavanotandisirwa kuvachiita. Avo vari kukukwidza vamunangagwa vari kugara vachitaura kuti tinoda kuti maelections aitwa murunyararo, ivowo ngavafambe vachikurudzira vanhu kuti tiite makampeign edu nemaelections emurunyararo.
Vatsenengamo, vanhu vari kutarisira kuti vakasukuere vanenge vachionekwa munyika vachitanga kutsvaga rutsigiro sezviri kuita vamwe vatungamiri vemapato, zvingatarisirwa riini izvi?
Tinotarisira kuti president wedu vanenge vachitanga kufamba vachitsvaga rutsigiro nguva pfupi inotevera. Veruzhinji vachange vachiziviswa, asi ndinoda kusvitsa shoko iri kuvana veZimbabwe kuti nhau yedu or struggle yedu haisi yavakasukuere. Struggle ndeyedu. Naizvozvo we must own this battle. Tinofanira kunge tirisu tiri mberi kutsvaga rutsigiro rwokuti munhu atakadana auye agotiitira basa. Sezvamunoziva mukoma kuti munhu anosvikirwa nedzimu remusha haasi anotsvaga mvura, mamera, madhamu, huni, kuzvibikira doro, kuwaridza konde, kuzviridzira ngoma, kuzvimbira pamwe nekuzviuchirira. Zvinoitwa nevamwe, iye chake kuzongonogara parupasa kana ngoma yarohwa yadandauka sematauriro atinoita kwedu. Anozvitarisirwa kuzosimuka pane chimwe chinhambo kuti adzane. So izvozvo ndorichava basa ravakasukuere, but zvimwe zvose tinofanira kuti tizviite isu, iwe mutumwa wedu chete, mufudzi wemombe, asi mombe sandi dzavo.
Avanga vari vaGodfrey Tsenengamu vari kuchikwata chavakasukuere vari parunare muHarare. Manzwiwo zvakare kubva kunhengo yeZANUPF vaKennedy Mandaza vari zvakare parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvematongerwo enyika kudivi remadzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeIran opinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bato rinopikisa reCCC robomera mapurisa mhosva yekuramba achishungurudza nhengo dzaro. Aimbove mutambi wetsiwa nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather asvika muZimbabwe nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Ntungamiri Nkomo.